Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano waitwa nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe GMAZ neatapire nhau muvulawayo vamutasvi vati kuvepo kwevanhu vakawanda vanoita zvemabhizinesi vakazvimirira vega vakawanda vacho vachiita izvo zvisiri pamutemo kana kuti informal sector muchirungu kuri kuita kuti vemabhizinesi ezvitoro zvikuru vatatarike vati hurumende inofanirwa kugadzirisa mamiriro yeupfumi nekukasika vachiti kana izvo zvikasaitika vamwe vezvitoro zvikuru ava vachatadza kuramba vachishanda
dambudziko rekuti ikonomi irambe ichienda mberi iri informal ngatiriongororei tione kuti rigadzirisa sei nekuti ukazvitarisa mari yedu inogona kutadza kushanda kupararira nyika yose nekuchikonzero chekuti chete nyika ine ikonomi ine more than 75% informal business mitero yekuzvimura inenge ichidzikira vanonge vachingotera ndivavo vashoma ende vari kuitawo vachidzikira zvisizvo zvatinoda isusu kuti tingoita pone apo neapo tinoda kuti isusu mukatarisa kubudirira kwedzimwe nzvimbo kwenyika kunoonekwa nekuvakwa kunenge kuchiitwa mashopping malls nekuuya kunenge kuchiitawo mamwe mabhizimusi anenge vachiita zvitoro mahombe ndo zvatiri kutotarisira izvozvo pane kuti mabhizimisi acheme cheme kuti hazvina pundutso kuti unge uchioparata uri fomo
vamutasvi varamba nyaya yekuti vezvitoro zvikuru ndivo vari kukonzera kushayikwa kwehupfu vachinzi vanohutengesa pamukoto vachiti kushayikwa kwehupfu kuripo kuri kukonzerwa nekuti hupfu hwacho hausi kuwanikwa kune vanogaya
chinodiwa chete kuti hupfu huwanikwe nekuti tinoda kuzotsvakana uroyi kupumana uroyi nekuda kwekuti hapana hupfu hwacho ngatingoitai kuti hupfu hunge huripo iwe neni basa redu tiwane hupfu huripo kuti huchange huchitengeswa zvakadii izvozvo zvinozvigadzirisa zvega kana isusu tati isusu mamarket forces demand and supply ndo zvichange zvichitara mitengo yezviro ngatingoendai naizvozvo tichiona kuti hupfu hwacho hwawanikwa here chiripo ndechekuti hupfu huwanikwe muzvitoro ende huwanikwe nemitengo wakanaka
vamutasvi vati nekuda kwekuti mafuta emotokari ari kugara achikwira nguva dzose izvi zvinoreva kuti mutengo wehupfu unofanirwa kugara uchiwedzerwawo zvakaringana mukuru wegmaz vatafadzwa musarara vati sangano ravo rakapiwa mvumo nehurumende pakupera kwambudzi kuti richange chibage kubva kunze kwenyika vakati izvo zvichabatsira kuderedza kushomeka kwehupfu mukati nemasvondo mashoma ari kutevera
ndiri mufaro mukuru kuti titaure kuti tine chibage chekutanga kupinda svondo runouya zvichienda mberi taita urongwa hwekuti chekutanga chinobva kusouth africa kwapera mwedzi mitatu tinenge taane chimwe chichabva kunyika dzakaita sebrazil nevenezuela south america chinenge chichiuya bheira chopinda nemamutare chichiuya kuno chimwe chichasvika maputo topinda chikwalakwala chichipinda mubhurwayo
vamusarara vabvuma kuti vamwe vanogaya hupfu nevamwewo vanotengesa vari kukonzera kushayikwa kwehupfu nekuti vanohutengesa pamukoto asi vati kuti dambudziko iri ripere munyika munofanirwa kuve nehupfu hwakawanda
dambudziko reside marketing rinowanika kune vedu mamillers kumaretailers zvakare futi nevamwe vatengi vanongouya vachiita basa rokuuya vachimirira mutsara saka idambudziko riripo asi tinodaira kuti dambudziko kuti ripere toda kuita urongwa hwokuti tiwanze hupfu zvese izvozvo zvinopera
munyori mukuru wesangano reulawayo united residents association amai louisa mangisi avo vange varipowo pamusangano uyu vati vanotarisira kuti danho riri kutorwa nesangano regmaz richabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwehupfu
corruption iri kuitika iye zvino nekuti tiri kuona kuti chibage chiriuvhu huri kuuya asi kuti vanhu vese vakwana vari kutadza kuchiwana nokuda kwekuti chimwe chacho chinobva charigwa kana charigwa paya chozobuda chaakutengeswa neblack market but zvatawana mukati umu ndezvekuti chichibage chichawanda kuita kuti corruption iripo iyoyo isazowanika futi kuti chibage chizare vanhu vese vakwane kudya vasina kuzotengesa nepraizi isina kunaka
apo vamutasvi vanga vachitaura nevatori venhau vanhu vakawanda vange vakamira pamitsetse yekutenga hupfu pazvitoro zvakasiyana-siyana muvulawayo mumwe wevanhu ava vacornelius moyo vati vave nemazuva akawanda vachitsvaga hupfu muzvitoro zvikuru vachihushaya vachitiwo hunotengeswa pamukoto hunovadhurira sezvo vanohutengesa vachida mari chaiyo chaiyo kwete yemunhare mbozha kana mumakadhi ekubhanga mutengo wehupfu wakambokwira zvikuru mushure mekunge hurumende yabvisa mari yainoisa pamutengo wehupfu kuitira kuti husanyanya kudhura asi yakazodzorerazve mari iyi pakutanga kwambudzi nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura munyika nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwechikafu kunyanya chibage icho chinogadzirisa hupfu chinove chikafu chinonyanya kudyiwa neveruzhinji munyika ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini taurai shava